vamavhima ndo vakataura kuti hurumende neyavanoti Apex Council vachange vaita roadmap yokuona kuti masalaries avarayiridzi anoenda kuus dollars dzavaitambira mugore ra2018 October kuti dzisvike paus 520 to us 550, asi 31 January akapfuura pasina zvaitwa. Zvekare iko zvino vamavhima vari kuda kutaura kuti vasaseta date, ndo zvavanogara vachitaura. Chechipiri, vamavhima vanoda kutaura neApex Council iyo yakazvitransforma into a confederation pasina mafederation.
Sei musiri kuwirirana nezviri kuitwa neApex Council?
Apex Council term of office yayo yakapfuura kare, ende vamavhima ndo vanobatsira Apex Council kuti irambe ichiri confederation, vachitaura navo asi vasina yatinoti legal right kana kuti locus standi. Saka zvinotaurwa navamavhima zvaangofanira kuti vamavhima vataure vari vega.
Sei muchidaro, Dr. Joe?
Nokuti vanhu vavanoda kutaura navo havana yatinoti mandate inobva kuvashandi vehurumende. It's unfortunate kuti vamavhima vanoita zvakadai.
Ko, kana pasina chabuda panhaurirano idzi, chii chinozoitika mune ramangwana?
Kana pakashayikwa zvagadziriswa, ndo patichazoona kuti apo patenge tava kuda kuvhura zvikoro, varayiridzi vanokwanisa kunge vachiramwa mabasa vachitaura kuti vari incapacitated. Chatinoziva ndechekuti nguva zhinji vamavhima kana public service commission pane pasina zvairi kuita. Painozonzwa manje kuti zvikoro zvauda kuvhura, ndo painoda kuita sokuti yakuda kumhanya kuita zvechimbi chimbi, but tichingoona kuti firefighting methods.
Saka poitwa sei, Dr. Joe? Vamwe vachiti ngaivhiwe, vamwe vachiti ngaisavhiwe.
Zvatinoda kungorangaridza vamavhima ndeyekuti social dialogue inofanira kuitiitike. Kana kuri kuvarayiridzi ngaiitike navatungamiriri vamateacher unions, nokuti avo vanoda kutaura navo havana kodzero, havana mandate yokuti vataure on behalf of varayiridzi. Saka vamavhima ngavangoona kuti paita social dialogue inozopa kuti muve neindustrial harmony muzvikoro neproductivity, uyezve vataure navanhu chaivo chaivo vanotungamirira vashandi vehurumende, kwete kungotaura navanhu vasisina mandate kana kuti kodzero yokuti vataure maringe namasalaries anotambirwa namacivil servants.